manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kukadzi 20, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yakazvipira kushanda nevemakambani kuti Zimbabwe ikwanise kukwikwidza nawo nedzimwe nyika munyaya dzezvemabhizimisi. Hurumende yeZimbabwe inoti iri kuda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisa dambudziko rekusadaira kwemishonga mumiri yevanhu. Tichakupai zviri kubuda kubva kumutambo wenhabvu yemadzimai kuAngola uko Zimbabwe iri kutamba nenyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati hurumende yakazvipira kushanda nevemabhizimisi kuti Zimbabwe ikwanise kukwikwidzana nedzimwe nyika munyaya dzezvemabhizimisi. VaMnangagwa vataura mashoko aya pamusangano wemazuva maviri weNational Competitive Commission uri kuitirwa kuBulawayo. Bazi rezvemaindustry richishanda nevemabhizimisi riri kuedza kutsvaga nzira dzekuti Zimbabwe ikwanise kuita zvemabhizimisi zviri nyore. Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vataurawo pamusangano uyu vati zvakakosha kuti paite mushandira pamwe pakati pevemabhizimisi nehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Tingati chirongwa chakanaka nekuti nyika dzese dzakabudirira sekutaura kwatinogara tichiita dzinofanira dziri very competitive. America pachezvayo ndiwo the most competitive country in the world. Vanotova necompetitiveness commission in number of countries kuEurope vane national competitive commission. Iyi bazi rinoona nenyaya dzinoita zvibinga mupini kumabhizinesses kuupenyu hwevanhu ayatika nemacost of doing business. Ini ndakanga ndiri nyanzvi aishanda nehurumende makore aingari pakati pe-2014 zvati 2018 under the World Bank Ease of Doing Business. Ndini mumwe akanga ari involved pakuti National Competitiveness Commission iri kuestablished ndichipanga mazano. Saka ndinoinzwisisa zvakanyanya.
Muri kuonawo sei zviri kuitika kuBulawayo izvi?
Dambudziko ratinaro zvedu muZimbabwe nderekuti kunyange zvazvo mashoko ari kubuda kuconference yeNational Competitiveness akanaka ari kutaura zvinhu zviri positive. Chinonetsa panhau dzecompetitiveness ndezvekuti hatifanirwi kuita mamajures mapolicies edu tiri selective nekuti kadaro tinobva tadini takanganisa nyaya dzedu dzechii dzecompetitiveness. Pane nyaya dzisina kutaurwa napresident sokutsanaidza kumaita pavanga vari kuBulawayo. Competitiveness inoda mastrong institution anoatisina.
Mungapa muenzaniso here ipapo muzvinafundo?
Vaya vanodhila nhau dzecorruption vanofanira kunge vane zino itoti biting teeth. Inoda judiciary system isiri compromised, right? Ndo zviga zvinofanira kunge zviri in place zvinosupporta competitiveness. Inoda mamarkets asiri controlled, asiri command related. Zvinova zvinonetsa hurumende yedu nekuti vanda kupindira pindira nyaya dzemile change controls vanda kupindira kupindira nyaya dzeku agriculture marketing of grain kana tisina ma market led policies anu supporta production nekuti ve World Economic Forum vanova vano hunyanzvi hukuru unotasana nyaya dze competitiveness vanoti competitiveness is identical to productivity saka tinokwanisa ku define competitiveness tichibva nyaya dzechii dze productivity saka ndikana tisikaiti izvozvo zvinoti netsa kuti tidini tikwanise kuzoita competitiveness zvavanotaura ikoko vakaramba iti command agriculture voti command exchange rate andotika voisa futi mapaza awe hurumende ana GMB anonga achicontrola marketing of grain hatina kwatinosvika
nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa padurban university of technology muzvinafundo gift mugano vachitaura vari parunare muharare Hurumende yeZimbabwe inoti iri kuda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora ekuAmerica kana kuti 45 miriyoni kuti ikwanise kurwisana nedambudziko rekusadaira mishonga muviri yevanhu pamwe nezvipfuyo Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera
Izvi zvaziviswa negurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora pakuparurwa kweurongwa hwepiri hwekupedza dambudziko iri hweantimicrobial resistance AMR National Action Plan 2.0 nasi muHarare. VaMombeshora vati Zimbabwe inorasikirwa nevanhu vakawanda pamwe nezvipfuwo zvichikonzerwa nekuti miviri yavo inenge isisakwanisi kushandisa mishonga yavanenge vachinwa.
In Zimbabwe alone, more than 15,800 lives were lost in 2019
mugore ra 2019 vanhu vanodarika zvuru gumi nezvishanu vakafa nekuti miviri yavo yainge isingadaviri mishonga yavainwa zvuru nezvuru zvezvipfuwo zvakafawo tiri kukumbirawo rubatsiro kubva kushamwari dzedu dzemasangano anoshanda akazvimirira uyewo kubva kuhurumende nedzimwe nyika
VaMombeshora avo vaparura hwaro hwekurwisana nedambudziko rekusashanda kwemishonga muvanhu nemuzvipfuwo uhu vatiwo chitsvambe chiri kumunhu wese zvake kuti mishonga inowaniswa varwere ishandiswe zvainotarisirwa kuita vavimbisawo kuti hurumende ichaedza nepainogona napo kutsvaga mari yekutenga michina inoshandiswa mukuongorora utachiona kuvaka zvivakwa zvakakodzerana nebasa iri uyewo nekuti kuitwewo ongororo dzakadzama padambudziko iri Hurumende yeBritain yapa Zimbabwe rumwe rubatsiro rwekurwisa dambudziko iri kubudikidza nehomwe yeFleming Fund rwemari inosvika 2.8 million pounds. Mutevedzeri wemumiriri wenyika yeBritain muZimbabwe, amai Joe Abbott, vati hurumende yavo inonzwisisa matambudziko akatarisana nenyika.
The burden of AMR is growing the world over.
Tinoziva kuti dambudziko rekusarapika kwezvimwe zvirwere nenyaya yekuti zvinenge zvakomba harisi muZimbabwe chete. Asiriri kopa sirese. Chishuo chedu kuti Zimbabwe pairi kusangana nematambudziko akadai ikwanise kumakunda.
Nyanzvi dzinoongorora utachiona unokonzeresa zvirwere dzinoti kusadavira mishonga kunogona kuitwa nemunhu ari kurwara kunogona kukonzereswa nekuti utachiona unenge wakomba wava kuda mishonga yakapamhidzwa kusimba kana kuti mushonga unenge wapiwa munhu unenge usiri iwo kana wokuti unenge uchinwiwa nenzira isiri iyo. VaMakomborero Mafukidze nyanzvi inoshanda nezvipfuyo uye vari mudzidzi pachinoi University of Technology vanoti panoda mitemo yakati tsvikiti kuti mishonga yezvipfuyo kana kuti maantibiotics ishandiswe zvine mwero.
Kuri kushayikwa regulation inodzivirira vanotengesa kuti varegedze kutengesa pasina maprescription zvinongoitwa kuzvipatara. Kushandiswa kwaanoitwa antibiotics aya akashandiswa kune zvirwere zvemanga-manga. Anobuilda iyo inonzi resistance, which is antibiotic resistance. Inoita kuti chirwere chemanga-manga chinenge chida a specific type in antibiotic. Chinenge chakuda mushonga yakawanda steric kuti chirapike.
Nyanzvi mune zveutano hwevanhu uye vari mukuru wesangano reLife Empowerment Support Organization Muzvare Olive Mutabeni vanoti hurumende inofanira kuva nedzimwe nzira dzekutsigira zvirongwa zveutano nemari pane kungomirira kupiwa rubatsiro.
Dai hurumende yedu yabatsira kusimudzira plant yedu inogadzira mapiritsi muno muZimbabwe. Vawanirwawo materials nemaresources sezvo nyika yedu yagara ine upfumi hwayo kudhara. Ine upfumi hwekuti ine maminerals akasiyana-siyana anowanikwa munyika. Mari dzese dzozo dzikatorwa dzinogona kuwanawo imwe yakawanda inotoenda kuhurumende vanhu vagowana kubatsirikana.
Sangano reWorld Health Organization iro ranga riripo pamusangano wanhasi rinoti kana dambudziko rekusadavira kwemishonga muvanhu rikasagadzirwa panosvika gore ra2050 vanhu mamiriyoni gumi vanenge vave kufa pagore uye nyika dzepasi rese dzicharasikirwa nemari inosvika madhora ekuamerica 10 trillion. Vanhu vemuZimbabwe vakurudzirwawo kuti vasangonwa maantibiotics vasina kunzi vamwe naana chiremba uyewo kuti vamwe vachitevedzera zvavanenge vaudzwa kuitira kuti masoja emiviri yavo arambe achikwanisa kurwisana neutachiona. Sangano reWorld Food Program rapindawo musangano wanhasi richiti richatsigira Zimbabwe murwendo urwu kuitira kuti nyika isarasikirwa nezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatereri tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel uye paFacebook page yedu mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifairira kana kudzvinya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Musangano wenyika gumi nepfumbamwe pamwe nesangano reEuropean Union kana kuti G20 watanga muSouth Africa nasi makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika achisangana. Kunyangwe makurukota kubva kuChina, Russia neEU anga ari pamusangano uyu, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio havana kuenda vachitsutsumwa nemutemo wakadzikwa neSouth Africa wekuda kutora mumwe minda kubva kuvachena ichipa vatema unonzi Expropriation Act. America yanga yakamirirwa nemumiriri wayo munyika yeSouth Africa amai Dana Brown. Vachiparura musangano uyu, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vati zvakakosha kuti nyika dzepasirino dzisimbaradze nyaya yekudyidzana. Izvi zvinopesana nezviri kutaurwa nehurumende yeAmerica zvekuti inoda kuti vanhu vayo vaende pamberi pane zvinhu zvose kana kuti America First. South Africa ndiyo nyika yekutanga muAfrica kutungamira musangano weG20. Muguzeya nezve musangano uyu, tabata nyanzvi munyadzi zvehupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Solutions Dr. Eddie Mahembe.
So kutsika kwakaita ushamwari pavapa it's a big concern. Hazvifanira kunge zvichitotambudza vanhu veSouth Africa chete, hazvifanira kutotambudza vanhu vemusouth africa, zvinofanira kutambudza futi vanhu vemuAfrica. Tikazotadza futi nenyaya iye G20 iyoyi tozoona kuti South Africa ndiyo yagara iri memba yakamirira Africa yese pamakore akawanda wanda. Ikozvo pakazoiswa futi African Union as also another member. Saka kusawirirana neAmerica hakuna hakubudi zvakanaka nokuti ingaitokuzi kuti Africa ndiyo yanetsana navaTrump kwa neAmerica.
Totarisawo iyo nyaya yeSouth Africa yekuti iri kuda kutora minda kana mutemo wayakadzikawo, muri kuona sei nyaya iyoyi? Pangagadziriswa sei apa?
Apa parida kutogadziriswa matauri akaita South Africa ndowirirana navo. Tirigona kutoona kuti that 70% orso ndo vhuro rine kuvanhu vatema. Saka kuti titi South Africa payakaita independent vakati tuda kuvaka yavanoti iyo a just society, an equitable society isingashaoni zvaya zvekuti uyu mutema, uyu murungu, uyu muchina, uyu muchichi. Saka zvinotoreva kuti panofanira kunge pachichekwa redistribution kana kugoveranwa kweminda asi ngazviitwe nemugwara. Saka zvakaita South Africa ndoona sekuti haisiri kutiyai kuti yakati inoda kungotora nechisimba, asi vakati kana pane ine isingashandi iyoyo tinoitora.
Tiri kuonawo kuti nyika dzemuEU naiyo China neRussia dzinenge dziri kudawo kusimbaradza kudyidzana nenyika dzemuAfrica. Zvino iyo America haizosaririre here apa?
Maonero angu hangu zvakaita seSouth Africa nevamwe vakatowanda wara muno muAfrica hatifaniri kusarudza kutitenda ku West ku America kana kusaruza kutenda ku East pana China na Russia. Ii ndizo kutaura ndisidai kandika tani South Africa izozi South Africa ino ukama nema BRICS countries kata chana China wana Russia na Brazil asi ino ukama wonga ulipo ni America. Asi tika wanda zuzu zino tengwa cha izo kubamuno mu South Africa jitengwa ni China jitengwa ni Russia ni wamwe wano tenga wano tu raw materials asi South Africa ini shibumina China ini America ino AGOA ya wano tenga zuzu za gadzi kwa muno mu South Africa AGOA ya kanakira South Africa za kanyanyisa nukuti zile wakuti zuzu za cho zuzu gadzi kwa mu South Africa wano ya chikwanisa kuwa na mabasa mu South Africa wazo tengisa ni maria ilipa msoro kwa America. Asa hausi wawu kama unuwa ni paniku China na Russia.
Nyanzi mnyadzezo upumi vari mkuruwe kamba niye Underhill Solutions Dr. Edima Hembe vari barunare ku South Africa.
The Voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mugore rapera chete ra 2024 vanhu vanosvika mazana mapfumbamwe nemakumanomwe nevashanu kana kuti 975 vakaurayiwa muIran mushure mekutongerwa rufu. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reIran Human Rights riri kuNorway nere kuFrance rinonzi Together Against the Death Penalty anoti uhu ndihwo uwandu hwakawandisa hwevanhu vaurayiwa munyika iyi kubva zvavakatanga kuvaverenga. Kunyangwe mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakadzokorora zvakare svondo rino kuti vachasiya chigaro panopera temu yavo yepiri muna 2028 sezvakatarwa mubumbiro remitemo mubato ravo reZANU PF muchine makakatanwa. Vamwe vari kuti vachaedza kuvanyengerera kuti vatonge kusvika muna 2030 vamwe vachiti yave nguva yekuti mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vatorewo matomo. Mukuziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vechidiki veZANU PF vanoti vaSnowball Tongogara vari kutsigira urongwa we2030 navaMarco Michaels avo vari kupikisana nawo. Totanga kunzwa kubva kuna vatongogara.
Hatingati kutsadzifaiutungamiri wenyika mutungamiri wenyika vakataura pfungwa dzavo vakataura kuti ivo havasi redi kuramba vachitonga beyond 2030 asi ZANU PF ndiyo iri kuramba vanhu veZANU PF vanotaiwa babarambai muripo saka vanhu vanoramba vachienderera mberi nekunyengerera. Iyo mutungamiri vakataura kuti mapefedas havana kuti hazvichatondi kutozvinzwa saka mapefedas vari kuramba achipefedza kuti aiwa baba Mnangagwa rambai muchitonga. Remembe kuti muZANU PF mune freedom of speech mune mapolitical rights saka munhu anobvumidzwa kutaura maonero ake nevanhu nekutongwa kwenyika iti yezimbabwe.
Tinzwe kuna mukoma Malcolm Michaels. Mukoma Michaels, munoti nezvataurwa navaSnowball Tongogara uye tichinzwa mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika
Snowball, isusu tiri kuti dambudziko ratakaita kuna vaMugabe ndirekuti vaMugabe vakatonga for a long long time ende vanhu havachadi izvozvo nekuti zvinomisa development munyika. Onai mashopu ari kuvhara muZimbabwe izvizvi, onai zvakaita migwagwa izvizvi, onai corruption payasvika. Hatina vanhu vane mazisarudhera achibuda mucorruption handiti ka vari kuiswa mumajeri. So you need to ask me this question yekuti wacho ari kunzi ari kuda kuti vapfuurire kusvika 2030 ndiwa nani? Because ini ndiri ZANU PF inini, but hatisi kufara nezviri kuitika munyika because hazvina kwazviri kutiendesa. Development chaiyo hapana. So chekuti kusvika 2030 chaiko chaitwa chasamisira zvokuti tingati chingatadza kuitwa nomumwe mutungamiriri ari kuuya chii? Tichitaurazve ZANU PF vanhu kwete iri individual
iye vatongogara hanzi chingatadzwa nemumwe mutungamiriri ari muZANU PF chii?
Chamutanga ndechekuti nyaya yekuti hamuna development chiri kuitwa munyika even mapofu ari kuhwa kuti mune development maroads ari kugadzirwa infrastructure kunyanya kutaura nekanyaka kumaairport kwakanaka tichikona macommunity based projects achiitwa na zvakare nyaya yekumining ichiwandudzwa saka zvokuti development yairi kuitwa munyika ai nemaizvo. Uyezve nyaya yekuti avari kuti mutungamiriri vaanzirembei zvinoreva kuti muZANU PF hamuna maleaders inyaya yekuti vanhu vanenge vavisi kugona kuokuta muba Mnangagwa basa tikangovawedzera maybe kemakore maviri kuti vasvike 2030
tinobatsira development yenyika kuti isawe interrupted. Even as long time in Zimbabwe, even if you go in America, takatonzwa kuti vanotuma Donald Trump kwaaindize ndini. Wakaitika kuna na Rwanda, wanaka gami. Even mkaenda kuna communist party in China, wanazi hinpinyo katika kare. Saka hii, haizi ni ayamu kinu kukushe kwa wazi. Pati wana mengu wazingo data, ni mtu na nishu wawo.
Tins, kwee, mkoma Michael, spindura hii tins.
Zungu tawa hizo, azimeki sengu kutikuni zogu kutikuni. Ifu suta wati chimiro, chatimbori na chomunika, pa eshini. Achisi kuna kitu zote chinga tipa tende zegui kita wale zitu kundi zetu. Duko ni mind you, wini zishito tanga ya ketori 1:1. But hizi zi mkato tarisa kwa toni reti chaigwa, amusa kita wale chino. Kwa tarisa isusu na we employment, kuti dambu tiko ino lola gadziri sikuwa hili. Harisa kwa dambu gadziri sikuwa, zato uwe siku tarika za zazwi. Saka midi ini ngeili echi, chino chami sasitere chiriku itwa izwezi. Maini ngeangu gara ya ituwa kupatea ngeasi midi, na nasi maini ngeinu ngu itu. Marozi anga ishiyo gadziro, acho argumza ha gadziro marozi wae, arare bright bridge road. Kwa wana ziriku itwa zati road, ya ifa ndongi ya jiwala iswa. Na nasa isa teya jiwala iko, asu mare zada buda, ziri gupi mare zwache road, isa teya gadziro, zari enda gupi. Choto wakasa legi shiwero, mbura iti sabo zi, inge ichi miwane wanu marima harare mbura ya kachiendi. Izi mbura iri buda iri green, fichi zaka pola kufa zese. Saka 2030 tosi kwa nwa kumachi, because izi izi mbura chene kutu wa nwanga wa chinga, amuna mwiki.
Watu ngo gara, kana wamu nangagwa, wakangawa ende ramberi, nekutaiwa, kune wa rukundi nyengeteza, ina andichada, murugurewa ya rukuti nyika ya rukuwe yangu kwa dama.
Ah, nika ita bani, beze kondimuki, zamtiefu, badamu nanda kwa kato taura kuti, zamtiefu nukona unanisha njao, tuta mingi mucha, kaka kuru kundi, ah, sumabu mbubi hila kuti, 2020 yendi yendi, nika ima 2020 yendi, sinenge kwa atu mtuta mingi mucha, Jeza kasiya na kani pia ni opposition. Jeza kuti kwa ni kwenye kwa ni sana sana pawa ni tu sana kani pia kwenye demokrat asizai nzuri wa mwati ni kwa mshau wa mwati kwa sana pawa ni ingere na sana kwa mzungu nzima sana kwa mzungu kwa kumtaka na mbele zampi.
Vama kwa stipendi chirongwa vama nanga kwa waka budiri la kuta awas kusuhu karika 2028 ndia anuwa mnu tarifira utanga achi tuarachi muti mzano pf
mtunga miru hudu watu tarifira utanga achi tunga miru zano pf ane ngari sikin sekretari anamti ziri wa mna ngamba lanuwa general chweng kende vika saita saizuzo msangano ndewe vano vano pachao wane matano awacha tura egutu msangano ujusi rudu wara by 31 March tumenge tabu ziya kuti msangano wa party
zinuzanga gadiriswa mukatime batu redu. Aho vanga wari vamaoko Michaels kubva kuna va snowboard tongogara. Vaviri ava inengo dzeza no PF uye vanga vachitaura vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJD Vance nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wegungano reAmerican Conservative Union kana kuti CPAC uri kuitirwa muguta reWashington DC pari zvino. Sangano iri rinokurudzira kwarinoti kutevedzerwa kwetsika dzemuAmerica. Vavance varumbidza mabasa ari kuitwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pari zvino, zvikuru shure yavo yekuti pave nerunyararo pakati peRussia neUkraine. VaTrump vachataurawo pamusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata munyori mukuru musangano reNational Democratic Working Group uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatafadzwa munjanja.
Musangano weCPAC uyu unonditondedza convention yemaRepublican yakaitwa gore rapfuura vasati vaenda kumaelection, nekuti kusangana kwemaRepublican vachitaura maonero avo nemavalues avo ezvinhu zvavanoda kuti nyika ino ive iri. Tikutarisa CPAC iriko iyoyi, tikuona kuti vari kufara chekutanga nekuhwina kwakaita maRepublicans House muSenate nePresident. Vari kupemberawo ivo maexecutive orders akaitwa naWaTrump anova ivo ndotsinidzo yawakanga wakaitirana pawai campaigna maelection, kuti wachaona nyaya dzekupedza hondo yekuUkraine, wachaona nyaya dzeimmigration, wachaona kunongona kuona kuti mari yenyika iri kushandiswa zvakanaka here. Ende tirikuona kuti musi 100 days ndo zvinhu zvazunguza ivo pasi rino, ivo mapolicies ekuunza shanduko muzvinhu zvavanobhiliva kuti ndo zvinofanira zvakaita nyika ino. Saka tirikuona kuti kusangana kwekupembera
nekusangana kwekuratidza kuti one way those ataita izvi so far mukutonga kwedu kwatirikuita America.
Taona mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJD Vance vachivhura musangano uyu. Pane zvakubata here pamashoko avataura?
Zvinhu zvavataura zvinhu zvavaitaura vari kukampeni. Izvo zvekuda kupedza hondo yekuUkraine. Wakataura kuti wachaedza kutaura neivo vanomirira Russia, vanomirira Ukraine. Saka zviri kuenderana nekutaura kwawakaita pakampeni. Zvinhu zvatanga tiri kutotarisira kuti ndomataurira vanenge vachizviita.
Pane zvimwe here zvamungafunga kuti zvichakurukurwa pamusangano uyu titarira kuti vaDonald Trump vari kutarisirwawo kunge vachitaura pamusangano uyu?
Ndiri kutarisira kuti vachataura nyaya yeimmigration. Vachiratidza kuti onai zvatakaita tichingopinda takabva tatota anga immigration enforcement yakaimbarara chaizvo. Vachataura nyaya yekupinda mumakurukota ehurumende vachiedza kurijusa maemployees kuti mari yenyika iende kwainenge fana ichienda. Vachataurawo zvezvataurwa navaVance nenyaya yemanegotiations ehondo yekuUkraine nedzimwewo nyaya dzakasiyana-siyana nekuti vaTrump vakaisa maexecutive order akawanda chaizvo. Saka tiri kutarisira kuti vachabata-bata nenyaya dzemaexecutive order avo avaita so far.
Munyori musangano reNational Democratic Working Group vatafadzwa munjanja vachitaura naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuOklahoma muno muAmerica. Munhau dzemitambo, Angola yakunda Zimbabwe 2-1 mumakwikwi eWomen's Africa Cup of Nations. Mutambo uyu wanga uchitambirwa kuAngola kwakare. Yave nguva yekuti vateereri vazvitaurire vega zvavanofunga.
Kwese ana sisimavi ana koma pule ana koma chunga apo pamusha mukuru. Aiwa takaona mota dzichitenderera mukati umwe dzisazvamboitika asi vakataura vakati signal kana mukazviringa vageza signal munoiona muchaiona signal zveshuwa takazviona kuti zviri pacheno kuti signal iripo havavhiringa vageza musoja nekuti takazozwa vamwe voti tavaregeza hatichina basa navo. Ndoda kutaura pamusoro pekubhodha kuzi kwai mabhodha ese kubva kuna Lesotho kuenda kuonenaka semadrone hongu vakaisa kuti riti pinda nekuti namba yakapinda nopinda yakawanda asi nzira dzekupinda hadzisaikwi. Totopinda nepabhodha ipapo topinda pabhodha tosvika paLimpopo paya todzaka toambuka seri toenda nekuseru toambuka futi taambuka ipapo totendera masoja toenda nekuseri ipapo murusharu tatopinda drone harinozosara kusvika tatova mukati mulocation totoenda kooshanda nekuti hapana chatingamirira.
Evana jonga ana sumavhe uko murise ndiyetu hangu sikusisiwe ndiri pano pagoku apo. Ndambotaurawo nyaya pamusoro penyaya vamunangagwa vanga vari paya aive painterview apo vachivhunzwa zvenyaya yekuti 2030 vachitaura kuti ndiri kutevedzera zvimutemo 2030 ndikusiya basa muna 2028 vamunangagwa vanoona sekuti takapusa vana vezimbabwe ngatisvinurei kuda kuvhagwa uku. Sekuda kutovhagwa ipapa kuda kunyaradza vanhu kuti vanhu vanyarare hakuna zvakaderu tinoda kutokurudzira vageza musambodzokera kumashure vageza munhu ngaave pachigaro ndiro 2028 yacho ngairege kutosvika tatambura isitaneseka hatichadi.
Studio 7 mamuka sei maZimbabwe nemunyika medu zvinorwadza. Nezuro makaswera makanzi mauto kunga ari kuenda kunorwa kuhondo iri nyaya yekuda kudzvinyirira masevhienzi vasina pfuti. Kana vachidaka zvekurwa ngavaende kunowana kabasa padrc apo pakapfurwa masoja ekusouth africa chioneka kuti vanogona kurwa womboendawo padrc apo vonosangana neinonzi M23 vambonosangana nayo vambonodzidziswa neM23.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri vedu veStudio 7 vanodawo kupa pfungwa dzavo. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa matambudziko ari kukonzerwa nemafashamu emvura iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yakazvipira kushanda nevemakambani kuti Zimbabwe ikwanise kukwikwidza munyaya dzezvemabhizimisi. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yakundwa neAngola 2-1 mutambo wemadzimai wanga uchitambirwa kuAngola kwakare. Tasuka kumagume ichirongwa chedu. Anokone kene mfaro ndinuwe New Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC. Tukusie minataboka ngube munaudze. Isindebele.